Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 25th, 2016. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the high rate of rape cases in the country, mainly affecting women and young girls. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But women, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Olwesine lwabo mama sisithi asihluzeni bo mama kodwa sikhona njalo ebulenjini. We are on the internet, on the web, on www.voazimbabwe.com loba njalo ku www.voashona.com loba njalo ku www.voaindebele.com.
And don't forget, listeners and viewers out there, that we are now live streaming. So you can actually join in the conversation right now. So if you haven't liked our Facebook pages yet, please run along and like VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. We'll be live streaming as of now.
Zita rangu nongu sandi dura. Ndino bata ndiri kusangano. Raka jumiri za rizu ze gari noru kuhira. Neku sili zira kwa zuri zivano kwa zumiwa na skana. Rino zumiwa coalition of Zimbabwe. Zekari ndino manya one kusundisa wana skana vechibiki. Kutuare wano simu zirika. Pani adresu utunga miri ili kubuliki zoni sanga mirongu sandi women's institute. Kisa kishukua nani kani ya tepinda ino honye. Ya ya kutotikisane kuto sili sacha ikone kutora tupa kuti. Tirimiti ya tekera kumafure isi wako sisi kwa zero jowani kwa hivyo. Tiku wana kuti kuru kutuita nyezi kuti ibambi kana wana starta nyezi kubini wa kuru kutuwa wana kazilewa na skani. Zine zinia zacho kumitongo zikura makuru mata natu. Zine zacho zinongo taurwa zichungo mirani wa chupinga wa chibuta. Unungu nyato kutusha kutuhuzuri kutumbo nyato kufamba sili. Kaya tatu abundiru jarebile mitemiru nozawa ni kuziru. Tumatu wana kuti ibambi zikura pinga makereki ibambi zikure kuti wana wanki unase kuzi zunungu iti za zichungo chiriru wa pasi. Saka inya hiru kutishunguri za kwa wano nila kuziru zima zimai kuti iso inyika tiri kutakira kumashira tiri kukushisa inye kupa uni kumazimai nekuti tiri kutishi wana wabati wa chibaru wawu kuzabazi ushangi suri washi kwa wakabati wa chibaru fechi tuko kwa unu wawo inyesha wanindi wachishuri la kuti wabe wameita wupaba ndikore kuti nite yawe yendiri rende wana wana kifandi wakuti watiwa inye kumapurisa wana kauranyaika na ya ikika kutu ichango ikika mshure umema zuwa matatu tuto kurudzira kuti vanasikana nevanhukadzi vanenge vasangana nenyaya yavagezi vanotoenda vaine umboo hwavo vanotoenda vaona zvavangaita kuti vavape zvinhu zvinodzivirira pamuviri nezvinhu zvinodzivirira kuti vasabatira utachiona hweshuramatongo. Zvakadaro tinotoona kuti kunyange mutemo wedu uriko wePregnancy Termination Act unoti iwo kuri kuti vanhu kwazoitwa kubviswa kwepamuviri vanhu vanowana utano. Tiri kuona kuti hatisi kuda kuti vanhu vashungurudzike vachitaura kuti vachitakura pamuviri nevanhu vanenge vakavabata chibharo. Saka tiri kuti kuchimbidzika kuwana rubatsiro nemamwe masangano akazvimirira ari ega kunoitawo kuti pfungwa dzinenge dzavhiringika dzive dzinoitawo kuti vanhu vakwanise kuwanawo rubatsiro vagovawo vanosvikira kodzero dzavo sevanhukadzi nevanasikana vachiitawo basa ravo rinoitawo kuti nyika yedu ienderere mberi. We are concerned, and also it is something that is of critical area of concern, that this state or the regime or people and society as a whole is trivializing how rape is a serious issue that the whole country and all those that are providing any form of support to the people of Zimbabwe to begin to invest in addressing rape. It has its implication, it's affecting women in different sectors, but we can see that there is lack of seriousness in terms of even the justice delivery system, the access to justice, access to health, access to all the mechanisms that need to be put in place to facilitate for redress, to ensure that the victims are also counseled, are provided with psychosocial support. So we can see that women and girls continue to be vulnerable, and those that are perpetrators are the leaders of the society, and they continue to perpetrate rape with impunity without any mechanism or even serious penalties or serious interventions that politicize or that give the depth of the effects of rape to national development.
Welcome again. Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the high rate of rape cases in the country, mainly affecting women and young girls. What are your views on the issue, PJ?
Yeah, Marv, at least 15 women are being raped daily in the country, according to latest statistics supplied by the Zimbabwe National Statistics Office, ZIMSTAT. However, there are fears that the number could be higher as some cases go unreported.
Yes, PJ, over the week, we have seen rape come under the spotlight after there were allegations of rape leveled against Prosperity Gospel leader Walter Magaya by one of his followers. The case is still to be tried in court, but it set the media ablaze and, you know, it still is up to now.
Yeah, up to now. So women's rights groups are also calling for the media to really exercise caution when reporting on rape and sexual issues. This follows some articles that appeared in the media allegedly detailing the exploits of former Vice President Mrs. Mujuru during the War of Liberation. What are your views on this?
And PJ, we're actually lucky. We've actually managed to get hold of one of our guests who herself is a comrade, and she was, participant in the War of Liberation, Comrade Farai Tokchingamizaine Mfaro.
Mwe wevarwe verusungu kundiri ndiri mudzimai zvino zvinorwadza kuti iko zvino izvi zvakutanga kutaurwa after how many years 36 years anditi after independence zvino zvakanga zvichiitika asi kutongoti maitirwa hazvo ndezvekuti vanhu vamwe vaida ku vaienda vaitorwa nemashefu acho vachizvida kuzoitawo ruzhinjiwo rwaimanikidzwa saka izvinezvi inini chinondinetsa ndechekuti vachona vaizviita atingati zvaitwa nemunhu wani kana kuti vaviri mashefu mazhinji vese vari involved munyaya dzivi dzekunge vachibhinya nikini madzimai asi hatingati vese vaibhinya vamwe vachona vakanga vachidawo mumwe munhu aikwanisa kunzi nashefu ndinokuda wobvumawo kuzoitawo vamwe vainzi uri kudiwa nashefu ningi kumba kwake kwakati ainzi maposto kwashefu ningi saka ichitoenda saka ipapo ukazvifunga iko zvinoizvi kuti asi chokwadi iye zvinoizvi zvaakutaurwa after how many years and vachona maperpetrators achona vamwe vachona vakafa vamwe vachona vapenyu and chii chinozoitwa pamusoro pazvo iko zvinoizvi zvinorwadza ndezvekuti tava vakadzi vakuru taana mbuya taana tine vakuwasha tine vazukuru tinewo varoora saka iko zvinoizvi kuti zvinge zvaakutaurwa after so many years zvechokwadi kutaura chokwadi vazhinji vachona tiri traumatized but why now pazvaakutaurwa in terms of compensation yes compensation yachona ingauye but how tinoti tiriatiti suppose tati toda kuchitiite suu tinoita tinosuwaani government here ZANU PF yachona here hazvinyatsozivikanwa kuti zvinozofamba sei but inini ndinongoti zvangu maindividual cases ekuti mumwe munhu anofeela kuti handingakwanisi kuti ndizviite iko zvine zvinhu kuti nditaure iri mukoti ndichiti ndakazobhinywa nhanhingenhanhingenhanhinge vamwe vachona vapenyu vamwe vachona vakaenda
asi tombokubatai muromo ipapo Comrade Farai, tombokubatai muromo taita mumwe munyarikani wedu timbovachingamidza asi rambai muri panhare PJ as you heard there Comrade Farai was just saying some of these incidences did happen. Women were raped but who do you sue and what is the procedure that you take to go and can you name and shame because mm-hmm. some are now late, some are still alive. And even if you wanted reparations, who do you target now? Mm-hmm. Is it the government? Is it ZANU-PF? So it's a dilemma.
Yeah, and the stigma still remains with them.
Yes.
Much as they've moved on with mm-hmm. life and they've had children and grandchildren. And when people start talking about their past, it's in the negative,
yes,
and which is not okay. Siyalambulela uhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lamhlanje udaba olusegudwini kuludaba lokudlongulwa kumbe kudlengulwa kwabesifazane alamantombazana oqalileyo umqalo siziba wethu kuhlelo lwethu lwalamhlanje ngumuntu ngomunye owesifazane okuthiwa ngucomrade Farai owalwa impi wahamba sibile empini njalo kuleze hlakalo eziningi ezenzakala khona ngale mpini abantu ababekhuluma ukuthi amantombazana ayisiye empini babedlwengulwa ngamashefu ikanti ke abanye njalo uthi yena ayisibo bonke babedlwengulwa amantombazana kodwa abanye babebakhombisa sibili babesebebachada bahlale labo babe ngamakhosikazi abo. Siyamukela ke kuhlelo lwethu Nkosikazi Mathambo yena ke umqondisi weMthonjeni Women's Forum.
Ngiyabonga sanibona nibalaleli.
Yeah. Usika ngusikanyiso ngo. Usikanyezi.
Sikathele.
Sikathele yebo.
Yebo.
Wena ke susebenze labo mama abathile lamantombazana. Emthonjeni selike ladibana lalo uhlupho lolo olokudlongula kwamantombazana njalo lukhulu okungakanani
sisebenza kakhulu sikhangela ukudlongula kwabomama ngemakhaya esithi ngesilungu i-domestic violence nxa sikhangele uhlupho luzona ngemakhaya sinazele lukhona kuzokugoqela lokudlongula kumacansi i-rape sinazelele njalo ukuthi isikhathi esiningi kule kunokwesaba njalo kunokuhlonipheka ukuthi khona umuntu kakhulumi kakuvezi kangaka ukuthi khona umuntu uzanguliwe isikhathi esiningi something abantu abengafisi ukuthi bekuchaze njalo uma bekuchaza bekukhipha babengafuni ukuthi khona umuntu wonke aze abekwazi ngoba ekuthineni lo masukulizwa akasathukulizwa ngokuthi khona udlanguliwe kuthethe ukuthethukulizwa ngoba umuntu wonke semkhomba ngokuthi umadlangula nobani wazidlangulwayo andikuhlala nakhe
sukhulumela usukhulumela lapho kungela khona i-microphone yefoni yakho
okay
yeah hayi lokho esingakuzwa Yeah, kade sizongcono.
Sokungcono all right. Right, there's actually mapho na futhi khona isikhathi esiphazi awele. Athole ukuthi kumezeka okukhulu kakhulu ukuthi khona lapha abaphatheka khona lapha ba reporta khona. Nalapha nxa sesikhangela imedia yethu isikhathi esiningi ayibancedi ayibavikeli iba portrayer is ama as if bona ibabanjani abangani bibo vela abalecala ukuthi khona bona yababili abadinga ukuthi bese bedlanga
bezwangile
ngakho ukuthola ukuthi isikhathi esiningi abanenga ba report indaba yakho nokunxa sesinanzela isikhathi esiningi indlela abantu ababe reche ngayo indlela abaphathwa ngayo emathi kumaphephandaba bacine ngani ayibaphathika kahle lati thina singabo mama sasefuna ukuthi umntabeni ngingasaphathekanga ngendlela eyiyo
ye bambe khonapho ecingweni sokulomunye osengenile marvelous Miss Mathambo was saying she's the director of Emthonjeni Women's Forum
mm-hmm.
so she deals with women that have been victims of domestic violence mostly
mm-hmm.
and most of the cases are also rape
mm.
She was saying they are being protected, just like we were talking about it in the morning, that the victims eventually are blamed
mm-hmm.
for being raped.
So that's what she's seeing in her area of work?
Yes.
Okay.
That's exactly what she's saying.
Uh-huh. I think we have another guest. Yes, it's actually a man this time, but they have a very good program. Oh, apparently, I think the line is not very good at the moment, so we'll probably just also go and welcome our live streamers who have joined us on the program. PJ, but you can carry on with your guests. Let me just log into the live stream so we can welcome all our live streamers. We value you. And if you can hear us, please press the love button or the like button so we can see that you really are feeling the love and that you are actually live streaming with us.
Sibuyeleke nkosazana kumbe nkosikazi Matambo.
Nkosazana.
Hayi ngakho ke senza ukuthi sika. Sibuyeleke sibona omama laba asebekhulile asebe engxenyavele abasebe abaleminyaka enjengeyami asebekhulile abalwa into. Siboneke ema ezindabeni kuphuma izindaba zokusola owayengumkhokheli owayengumsekeli kamongameli welizwe uNkosikazi Joyce Mujuru besithi wayengomunye wababengazibekanga empini yikho ke wayehlangana labesilisa abaninginingi. Wena kade usatsho khonapho ukuthi labo abadlwangulayo isikhathi esiningi yibo okuthwanana na yibo imbangela yokuthi badlwangule. Uthini-ke ngalabo abalwa impi enkululekeni njengokuzwa kwakho abanye bekhuluma?
Okay. Njengokuzwa abanye bekhuluma, njengokunazelela labantu abafika kithi bedinga usizo, siyanazela ukuthi khona nxa sikhuluma ngokuhlalisana kungabe kungubaba lo mama ufana lentombi, ijaha lentombi, sananze ukuthi khona kulama-power relations, angithi. Ukuthi khona ukuhlalisana kwalaba bantu ukhangelane lokuthi khona nguphi olamandla. Olamandla njalo uwasebenzisa njani amandla akhe. Ngibona ngamqakathekile khona ukuthi kunanze ukuthi sananze ukuthi khona kulo munye olamandla, njalo uzawasebenzisa amandla akhe ukubusa ukwenza akufisa akuthanda phezu komunye umuntu. Sonke sinamandla nxa silinanzelela, ngithi. So kusengokuthi khona omunye lo munye amandla akhe wasebenzisa njani. Mhlawumbe labo ngesikhathi sona leso omunye ngabe wasebenzisa amandla akhe phezu komunye. That we are looking at the perpetrator and the victim, ngithi. And leso sinazelela ukuthi omunye elamandla akhe khonapho uzasebenzisa amandla akhe ukuthi yiphi indlela engangenza ngiphile kusimo lesi engiyiso sona, angithi. That means sesebenzisa amandla allow the power within her ukuthi ayenzeni aphile ngaleso sikhathi esiyabe sikhona. Kungabe kunjalo sesikhathi ukuthi khona amandla akhe allow umuntu wasebenzisa ngayiphi indlela. Omunye uzasebenzisa amandla akhe ukuhlukumeza omunye. Omunye uzasebenzisa amandla akhe ukuthi aphile kuleso sikhathi, kuleso simo abe enjani ekhangelane naso ukuthi kunokuzangenza ngiphile. Njalo-ke amandla ami ngawasebenzisa ngayiphi indlela. Kodwa sinanzeleli kakhulu ukuthi khona uma sikhangela indaba zamandla, isikhathi esiningi lo onamandla amandla akhe uwasebenzisa ukuthi sithisa yena more than abanye abantu.
Ye, ubambe khonapho ecingweni. Sibuyele Marvelous uComrade Farai.
PJ, maybe if you can just summarize a little bit before we move on, so Comrade Farai can also hear what our guest was saying.
She was basically saying, can you just summarize whatever you said in the Bele, Ska?
Yes. What I'm saying here is we realize when we talk of rape, when the question that Plaxit is threw at me, on what happened during the liberation struggle. And I'm saying that we need to look at power issues, power relations. And then when we look at how people then, and even now, how people are using their power, those that have power in any relationship, how are they using that power? It could be a couple in a home. It could be a boyfriend and a girlfriend. But how is one using their power over the other partner? Mm-hmm. So we have one who has authority using their power over one that doesn't have that authority. Mm-hmm. And then also has that, we're basically what we're saying is everyone has power in them, but it depends on how they use their power. Mm-hmm. We also have that who is perceived not to have power, but is able to use the power that they have, the power within themselves, to come up with survival strategies mm-hmm. for them to survive in a particular situation that they find themselves in.
Mm-hmm. Thank you so much for your contribution. Comrade Farai, kana muchiri panhare timbonzwa kubva kwamuri.
Okay.
Comrade Farai. Tanga tiri kupama maji muchitaura imi kuti unoshaya kuti woenda kunoudza ani. Asi pari zvino makakwanisa here kuwana rubatsiro rwokunotaurwa nemi muchi kuti pfungwa dzisanyanya kuramba dzichifunga kune zvakamboitika muri kuhondo?
I mean, ndiro dambudziko ratinaro at the moment because zvakatokanyika pekutanga kuti integration, hatina kuitwa social integration handiti. Ende munhu kana wanga uri kutsvaga counseling unoiwana wega as an individual
mm-hmm.
asi yaiva role yegovernment uye kuti ikwanise kunge ichiita izvozvo mm-hmm. saka apa iko zvinoizvi munhu unotozvionera wega. And some people don't even know, some women don't even know kuti kune counseling services because maybe vari muno matowns unokwanisa kunge uchizviziva kuti no ndinokwanisa kuenda kwakati kwakati ndikwanisa kuti ndibatsirwe, but vari kumarural areas vanozviziva chirudzii. And izvozvi zvatiri kutaura kuti izvochi ne trauma yacho haidi haibve mauri munhu kusvika wadi wakwanisa kuti iwewo pache zvako uzviti okay toda kutsvaga maservices akati kuti ndibatsirwe pache zvangu. Saka inini da kwanga kuri kufunga kwangu government yaifanirwa kuti inge ichiita maprograms akadaro ekuti izvochi madzimai ange achibatsirikana angari muhondo nezvatakasangana nazvo, especially izvozvo zvekuti izvochi mashefu iwayo vaitora advantage ekunge ivariwo vane power. Ndiwo aikwanisa kutiwo nhingi ndinokuda vamwe vachonawo zvakadii zvakabatsirawo vamwe vakakwanisa kuti vasvike muno muzimbabwe machona vachiri vese, but vamwe kwainguva kungotorwa kungoti inini ndiri chef and they don't say no.
Ende zvakatatukira zvakare kune even vana vakanga vasina kuenda kuhondo vana chimbwido. Pane zvakazomboitwa here tawana kuzvitonga?
Hapana chakazoitwa. Hapana. Zvino zvakatongoitwa kiniswe under the carpet. Hapana chakazomboitwa kana even to now. Nekuti ndo mamwe maissues ekuti vangadai vakaita into because tinoziva kuti kwese kunoitika hondo zvinhu zvakaita fanika saizvo zvanadi. Zvinoitika, but achisi kungoti vanhu tend to take it lightly. Kuti izvochi zvinoitika muhondo zvinoitika muhondo, but no. Tese tiri vanhu ende tinonzwa kurwadziwa tese. Saka ava vanotora advantage nekuti ikatarisa muno mukuta vachokwadi hapana kana chef anospeiwa because vazhinji vachona vakanga vachiita izvozvo zvekuti ndiri chef saka hapana zvaunoita. Ende vanhu vaienda kuhondo madzimai aenda kuhondo because them yatakaenda kana tiri ma15 years ma14 vamwe ma16 18 saka isaindi kuti izvozvo chokwadika kuti uti kuna chef ati izvochi iwewe chitodai aibva abva ati izvochi handidi, but wokwanisa kuzive kuti kunokwanisa kana kutorohwa kana kuitwa sei kana kutopinzwa mujeri nekuti uri kuramba chef. Saka izvi zvakatapfukira even kunana chimbwido. Hapana chakaitwa kusvika iko zvinoizvi.
Tichitarisa mabatirwo amuri kuita pari zvino, makamboedza here kuenda kuhurumende kana kubatiro rezanupf kuti munonzwa kuti pane zvingaitwa here kuti imi sevanhu vakarwa hondo yerusununguko zvamakasangana nazvo zviwanikowo zvichitariswa zvichizewa?
Handifunge kuti pane akambenge atombozvifunga saizvozvo kuti zvinhu zvakadaro zvikwanise kunge zvichiitwa. Although pane tiri kungonzwa hangu kuti pane humwe hurongwa huripo hwekuti izvo kuti kudadai zvazvadi madzimai anga ari kuhonda akwanisa kunge achiita izvozvo zvekuti vakwanise kuti hurumende iite ndini maprograms akadaro ecounseling kana kuti ecompensation in terms of ndini monetary in value, but zvinhu zvekungonzwa iese hazvizikani kuti izvo zvinokwanisa kunge zvichizoitika here kana kuti kwete.
Aiwa, mumbobata makadaro PJ, tinenge tina mukoma chakanetsa ruzvidzo vari parunhare. Asi handisi kuzoti tokwanisa here kuisa maudition, pane foni iri kubata dzimwe foni apa uri kuzvinzwa. Saka mukoma chakanetsa muripo here apa? Halo, mukoma chakanetsa.
Ehe, kubara kuva muchirongwa.
Ehe, tinokuchingamidzai.
Halo, ndiripo.
Aiwa, hata akunyatsokukunzwai manje. Mutitsananguriro, tinoona mune sangano imi rinoshanda nevanakomana nevarume. Sangano renyu rinoita nezvei?
Riri kusangano reshamwari yemwanasikana, asi musangano redu tinaimbochiita zvirongwa zvinavasikana chete. Asi takati aiwazve, tinoda kuti pange pachiita vanhu vakomana uyezve varume vanenge vachipinda, nekuti shamwari yemwanasikana inofanira kuchengetedza mwanamusikana, iye mwanakomana, iye munhurume. Saka zvatiri kuita, takaparura chirongwa chinonzi chemen as role models. Chinhu chakuda kuti varume nevakomana vave nehenzaniso yakanaka. Tachinzwa nyaya dzatimbotaura nakomuredhizo munodzaiyaya dzinorwadza. Nevarume vaifanira kunge vari marole models, vachirwira vachiva maheroes. Asi vanhu vari kuwanikwa vachishungurudza vanhukadzi munguva yehondo, vachiteka advantage yecrisis. Takati kuti isusu varume ngavasavapinza maposition avo ekuti vari muzvinzvimbo zveutonga kana zvinzvimbo zvekukereke, asi ngavawanikwa vari marole models. Munhu anenge ari mufundisi zvechokwadi achiparidza bhaibheri, asi haasi kurarama zvaari kuita sei zvaari kuparidza, nekuti izvozvo zvinofanira kupera. Saka takati sevarume tikakwanisa kuungana.
Nhare ndo dzinenge dziri kuita jealous naspeech. Asi tinotenda mukoma chakanetsa vari kutsananguro kuti ivo vane chironga chavari kuita chinonzi men as role models kusangano ravo chekuedza kudzidzisa vakomana nevarume kuti vachengetedze kodzero dzevanasikana nemadzimai. Speech, we seem to have a caller on the line, Mr. Andrew Katsande vari kuZimbabwe. Tokuchingamidzai nemufaro.
Tinokutenda zvikuru.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu nekuti tinenge tasvika kwamvura yacheka makumbo pari zvino. Aiwa, taurai henyu.
Saka handichatauri.
Aiwa, taurai mapinda.
Nyaya iripo ndeyekuti izvo panoda mhuro kuti magariro atiri kuita haana zvimira zvakanaka. Ende kazhinji madzimai ndiwo vanhu vakarwira hondo zvakanyanyisa chaizvo. Asi tikatarise kuzvezi madzimai mazhinji vanotangogara havasi kushanda, havasitasi kwose vanhu vokuzva zvavari. Saka zvine zviri kutambudza kuti tine vana vakaenda kuzvikoro, vana vaa vaenda kuzvikoro mazhinji vachiwana mabasa, vachienda mabasa, vachiwana mabasa, kuti awane basa anenge akunzi tanga wandinda kana wandinda ndokuti wanji ndokuti wane basa. Saka zvimwezve zvimwe zviri kutitambudza isu vabereki kuti tozviita sezvi zvakadai.
Aiwa, tinokutendai chaizvo mukoma Andrew. Munogona kuramba makabata henyu tozoonana nemi muchikamu chedu chinotevera, nekuti tinenge tasvika kwamvura yacheka makumbo. Uyezve Comrade Farai, rambai makabata. PJ, mutaurira mumwe munyarikani wedu kuti varambe vakabata.
Yes, ka hovo vunokuvambile etsimweni kona lapo sasifika Homeland yacina esigabeni sethu sakuqala sohlelo lwethu asihluzeni bomama kulive talk. Kodwa ke amazwi amahle, good news, kusukisela ngomvulo kuyabe sokuyi hour yonke ihola lonke elalolu hlelo eliseredweni. Asise kuqamula lapha sisiya kuweb kumbe ebulenjini. Kodwa ke wothi sivalelise abalaleli bethu, sibabonga kakhulu labo abasiphathisileyo kwisihlelo, uSikha Mathambo, uComrade Farai noChakanetsa. Bambani khona lapho ecingweni.
Yes, and as you know, we're live streaming on all our Facebook platforms, including www.voazimbabwe.com. So please stay tuned and join in the live stream. And we can see you, but unfortunately, the network here is not so good. So thank you so much, and keep hitting the love and the like button. I'm Marvelous Mhlanganya Huye.